manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 18/2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi Zimbabwe yopemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere mabiko makuru achiitirwa kunze kweHarare kanova kekutanga munhoroondo yenyika gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari muWashington DC kumisangano yeIMF neWorld Bank. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzokurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19 sezvo dzimwe mhando itsva dzoramba dzichingonyuka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe iri kupemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere nhasi uye kwaitwa mabiko makuru muBaba Fields Stadium kuBulawayo kanova kekutanga munhoroondo yenyika kuti aitwe kunze kweHarare. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avabata-bata nyaya dzakasiyana-siyana, avataura pakupemberera kuzvitonga kuzere nhasi, vamunangagwa vati vanhu vanofanirwa kufara nekusvitsa kwenyika makore makumi mana nemaviri ekuzvitonga. Vati hurumende yavo yaita zvakawanda zvinovandudza upenyu hwevanhu, zvisinei nezvimhinga mupenyu zvakawanda, kusanganisira zvirango zvavanogara vachiti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira neAmerica.
Our country has a lot to be proud of, which was realized over the past 42 years. Equally, valuable lessons have been learned, which will make our nation and our actions more targeted for coordinated and balanced development.
Vamunangagwa vati hurumende iri kuita zvirongwa zvakawanda kusanganisira kuvandudza nyaya dzekurima sezvicherwa pamwe neupfumi hwose vakati zvisinei nekusanaya zvakanaka kwemvura nyika ichawana gohwo rakanaka varumbidza varimi kunyanya vekumaruwa nekurima zvirimwa zvakadai semapfunde nezvimwe senzira yekurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze vamunangagwa vati zvizvarwa zvose zvemunyika kusanganisira zviri kunze kwenyika zvine mukana wekubatsira kuti nyika isimukire vati avo vanoenda kunze kwenyika kunotsvaga mafuro manyu kunyanya avo vanozonosvikosangana nematambudziko vakasununguka kudzoka kumusha chero nguva munguva pfupi yapfuura chizvarwa chemuZimbabwe muchakabvu Elvis Nyati akaurayiwa munyika yeSouth Africa mumhirizhonga yerusarura rudzi mutungamiri wenyika vati hurumende yavo inokoshesa kuenzaniswa kwemikana nekusimudzira vanhukadzi nevechidiki nekudaro vakatora danho rekuti paiswe parutivi zvigaro zvevanhukadzi nevechidiki muparamende nemumakanzuru vamunangagwa vati vari kufara kuti mushure memakore maviri ekunge upenyu hweveruzhinji hwakaoma nekuda kwechirwere checovid-19 zvinhu zvave kuita nani asi vakurudzira vanhu kuti varambe vachizvidzivirira pamwe nemhuri dzavo kuchirwere ichi.
In order to protect our children from the pandemic, parents and guardians are urged to facilitate the vaccination of children from the age of 12 and above.
Vachipa maonero avo pamashoko avamunangagwa mutungamiri webato reNCA muzvinafundo Lavimwe Maduku avo vange varipowo pamhemberero iyi vati ichokwadi kuti pane zvakawanda zvakaitwa nehurumende asi pachine zvakawanda zvinoda kuitwa kugadzirisa nyika
vataura purezidendi azvizwa asi ivo vachizva vanotoziva kuti ichi neichi yes asi zvakawanda zvichada kudii
Mutungamiri webato rinopikisare MDCT wa Douglas Monzora. Pamwene mutungamiri webato relead Muzare Linda Masarira vange varipopa memberero idzi. Vemapato rinopikisa vanosira mwakuenda kumemberero dzakadai. Vakafanu bata chigaro chemunyori mukuru webato rinopikisa Red Triple C wa Charlton Wende au vange varipopa memberero imwe chete vati vavepo nekuda kwekuti zuva rerusununguko rakakoshera munhu wese munyika.
Izuva ratinofanira kuti tiyeuke tichirangarira nekurumbidza avo vakatisunungura. Nehurumende iripo iyi hatina dambudziko nekuziva kuti chakakosha kuindependence chii. Ipapo hatina gakava. Tine gakava navo neleadership iripo nekubira kwavanoita sarudzo. Izvi zvinofanira kuti zviseparetwe kubva pane kukosha kwakaita nyaya yeindependence.
Freedom Murechu, vanoi mkuru weboka rewechidiki we Zanu PF, mudunhu rebulawayo, varumbi za zaitwa newe bato re Triple C, vachiti zvinoratidza kukura kwavo, munezve matongerwo enyika, sezvo zuva rekupemberera kuzvitonga, risine nezvemapato.
Kana vanhu vasiri vati zvematongerwo enyika, vanosanganawo panosangana vamwe, sikosai pachiitiko chakaita sechichi, chaita kuti vazofoma mapato avo iyayo anoti mapato ekupikisa, dei pasina zuva rakadai rakasunungura nyika. Dei vasipo mumatongerwo enyika izvo.
Vanhu vafadzwa nezvirongwa zvakasiyana siyana kusanganisira kufora kwemasoja uye police band. Vakawanda vatadza kupinda mubaba fields sezvo mange mazarisa. Vanhu vakawanda vauyawo vachida kuona mutambo wenhabvu pakati peislanders nedynamos. Mhemberero zvemakore ose dzaitwawo kune mamwe matunhu ose enyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Kota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari muWashington DC kumusangano weIMF neWorld Bank. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter vati vachataura nezvekuedza kudzikamisa upfumi, kutsvaga nzira dzekubhadhara zvikwereti uye kutsvaga rubatsiro rwevakawirwa nedambudziko reCyclone Idai. Governor weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangunja, vaudza Studio 7 kuti vari kupinda mumisangano iyi vari padande mutande kuZimbabwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara, vanoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Zimbabwe tinofanira kunge tichibhadhara mazvikwereti zvatinazvo. Of course, kuIMF takakliya marias, but World Bank nemamwe mamatletral partners vakaita South African Development Bank tine tinofanira kunge tichiclear mari idzodzo. And tiri kuona chikwereti chedu, external debt yedu iriramba ichikwira. Saka zviri kukanganisa kudyidzana kwatinoita neIMF nemasangano aya. Kwete nemasangano aya chete, asi even nedzimwe nyika dzingangodai dzichikwanisa kuti dzibatsira nyika dzakaita sana China. Hatiri kwanisa kuwana ma-investments or even support yakanyanya kuwanda nekuda kwekuti tine this millstone ma-areas ari pamitsipa yedu. Hatisati takwanisa kugona kunge tichiclear.
So tikatarisawo zvataurwa navamutuli Ncube, panguva ino yatiri zvichiripo here zvekuti vanhu vachiri kutsvaga kubatsira veCyclone Idai senyika zvekutsvaga mari kunze kuno saizvozvo?
Ya, zviripo hazvo nekuti Cyclone Idai yakadestroya a lot of infrastructure imwe isati yakwanisa kunge ichigadziriswa. Mabiriji, marodhi, makaona financial damage yakaitika kuburiza neCyclone Idai yakakura zvakanyanyisisa. But of course, over and above Cyclone Idai, tinowana senyika takaafektwa neCovid-19, tichiwa afektwa neCovid-19. Of course, takatombopiwa special drawing rights kuti tinge tichibatsirikana kurecover economy yedu much better. But tine matambudziko akawanda tinawo. Of course, iwana Cyclone Idai, iwana COVID-19, even ma geopolitical risk factor require ne wonde pakati peUkraine neRussia, zvese zvinoaffecta economy.
Zvii, Dr. Chitambara, zvingaitwe neZimbabwe senyika kuti titariswe neziso riri nani nevanokweretesa mari dzekunza?
Takaunza stability muekonomi yedu. takaunza consistency ne certainty in terms of ma policies edu to reforma o ma institutions zedu ku strengthen ibvinhu zvakaita sema title deeds kunyaya dzeminda izvozvo zvinoita kuti mainvestor anga achida kuisa mari muzimbabwe saka as long as tisina stability zvinonetsa kuti tinge tichiattracta tichiita fulfill our investment potential senyika dandiri kuti stability ndirikureva macroeconomic stability
nyanzvi munyaya dzezveupfumi dr prosper chitambara vanoshanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe vange vari parunare vari muharare South Africa inoti ichatumira mauto zviuru gumi kunzvimbo dzawirwa nematambudziko emafashamu emvura kuKwaZulu-Natal kuDurban. Vanhu mazana mana nemakumi mana vafa nekuda kwemafashamu emvura aya uye vamwe havasi kuzivikanwa kuti varipi. Imwe mvura yave kunaya zvakare yave kukanganisa basa rekutsvaga nekubatsira vanhu. Mutungamiri wesangano rinoshanda nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa reAfrican Diaspora Global Network, Dr. Vusimusi Sibanda, vanoti havasati vaziviswa kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakafa here mumafashamu aya.
Kana pane vanenge vane information yakadaro vanofanirwa kuti information yacho vachipawo kumaconsulate nekuembassy kuitira kuti uzvizikanwa kuti ndivanani kuitira zvakare kuti pamitumbi iyi yatiyawanikwa because pane mitumbi yakawanda yawanikwa ichada kuti inonongedzwa kuti uyu mutumbi wani kuitira kuti panenge pachizononongedzwa mitumbi iyi nemimwe isati yawanikwa zvinongozikanwa kuti yakarasika uyezve hatizivi kuti vanhu ivava vari kutaura kudaro vakaripota here kuvanhu vari pasi mapurisa ikoko kuDurban kuti aiwa pane imba yevanhu vanga vachigara apa anonzi ani naningi vasipo vanhu ava vanhu vane makore akadai kuitira kuti kana pachiwanikwa mutumbi vanhu ivavo vagonowo kuti vatarisiwo pane vanhu vanenge vawanikwawo ipapa
tinoona kuti vamwe dzimwe dzenguva vanenge vachitya kuti havana mapepa nezvimwe zvakadaro panenge pakadai panofanira kuitwa sei
panenge pakadaro ndo patinoti vanogona kuti vataudzane nemaorganization anofanana naAfrican diaspora patinomirira vanhu vese vanobva kunze kweSouth Africa kana kuti ipapo pasi maorganization akafanana naGift of the Givers nevanhu vari kubatsira vari pasi papo asi kana kuti kuembassy chaiko nekuti vanenge vachitya kuenda iwo upawo information iyoyo kuitira kuti endeswe pasi pari kuitika zvunhu kuti pane vanhu vakadai vanemba yakashayika yanga iri panzvimbo yakati kuitira kuti nemitumbi kana ichiwanikwa panzvimbo iyoyo panharaunda iyoyo pazivikwa nokuti aiwa tinofanirwa kutarisira kuti pane vanhu vangange vakashaya vanobva apa uye namba yavo yakamira sei
tombotarisa hedu nyaya yemhirizhonga imomo muSouth Africa pari zvino zvamira sei zvichitevera kushaya kwavaElvis Nyati
aiwa mhirizhonga ichiri kuenderera mberi chaizvo iko zvino tanzwa kuti kune nzvimbo dzakaita sana Jimstein nanarondebelt vanhu vari kutopiwa manotice nanasaimba yekuti ngavabve vari kupiwa ma7 days kuti kana vachibva kunze kwenyika vachadikani tiri kuona chaizvo kuti aiwa hapana chakanaka chiri kuitika muSouth Africa nekuti hatisati taona hurumende ichinyatsomira kuti chengetedze kodzero dzevanhu vanobva kunze zvikuru vanhu vanobva kuZimbabwe nekuti ndivo zvikuru vanenge vari kuvengeseswa nevanhu vemuno uye vari kurayiwa vachigwiswa
vanenge vasangana nematambudziko akadai vanogona kukubata ipapi kana kubata masangano api
vanogona kutiwana isusu kuAfrican Diaspora Global Network tine website inonzi africandiaspora.org pane organization zvakare yatinoti Kopanang Africa Against Xenophobia asi ndingapa zvangu manhamba angu anoti 081 South African Code 14584810657 uyezve ne consulate inowanikwa vanenge vagona kuenda pa website ye consulate
Dr. Vusimusi Sibanda, mutungamiri wesangano reAfrican Diaspora Global Network, vachitaura naMarvelous Muhlanga Nyauye weStudio 7 vari parunare kuSouth Africa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vavimbisa zvekare kubvisa zvimhingamupinyi zviri kusangana nevanhu apo vanenge vachida kutora magwaro ekuzvarwa kana kuti mabirth certificates. VaMnangagwa vachitaura pamhemberero dzekuwana kuzvitonga kuzere kuBulawayo nhasi vati magwaro aya achawanikwa pachena. KumaShonaland West vabereki vakawanda vari kuti vari kusangana nematambudziko opa kuti vatadze kutora magwaro aya. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugaro wekuru Jeko Mushinoi, amai tisi mutukura, wakaramga ni murume, vanoti havana mari yekuenda kumusha kwe murume uyu kunyanga kwa wakano sunungukira, kunotora magwara nuratiza kwa wakabirekera vana vavo.
Babashi wakasenda karikara atozo watu warukupi, vana wendeka ngopi wawo. Kwa ujizi na emu, jiba sileo vana wa sile sentore mabesi, ndanyoro wacha babachikoro, zikanzi azidi, sange manutori vana wa machi, mabesi rekodi.
Magwara ayano piwa kuma kliniki kana kusipatara kunenge kwa berekeru wa munu. Kuneva nenge wa berekeru wa muzimba, pano kuruziru wa kutiva, wene matamba akanyorwa na sabuku kana kanzura wenjimbo. Asalamu wanoti, zirikunesa kuwana magwara aya. Hurumende kuburikiza nebazi rinopa magwaro ekuzvarwa zvitupa pamwe nemapassport kana kuti registrar general iri kuenda munzvimbo dzakawanda ichitoresa magwaro aya senzira yekurerutsira vanhu kuti vasafambe nzendo refu kunotora magwaro akakosha aya kunyange zvava pachena kuti pave nematambudziko zvakare. Ambuya Jacqueline Muzondo vanotiwo vatadza kutora magwaro ekuzvarwa evazukuru vavo vaviri vachinzi ngavauye nechitupa chaamai vevana ava avo vakaenda kunyika yeSouth Africa makore mashanu apfuura.
Inini ndatadza kutora mabirth certificate nechikonzero chokuti ava vazvukuru vandiri kuda kutoresa vandiri kurarama ndinavo. Amai vacho vakasoyena ndauya ndida kuti kuita saka ndoitawo sei nevana vari kuti vari kuda baba vabereki vevana vane mabirth rekoga nevana.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoona nezvekodzero dzevanasikana reshamwari yemwana sikawanda zvichizvarwa.
Tiri kukumbira kune hurumende yese kuti pavari kuuya munharaunda medu ngavadzikisewo zvinhu zvavanoda kuti mumwe nemumwe abatsirike akwanise kuwana birth certificate. Bumbiro redu remutemo the constitution inopa munhu wese kodzero yekuti ange aine gwaro rake rechitupa kana birth certificate.
Gweta guru munyaya dzekodzero dzevana vachishanda nechildren and the law Muzvari Chigagovat vanoti kurambirwa kuri kuitwa vanhu kuti vatore magwaro ekuzvarwa nezvikonzero zvekushaya magwaro anopiwa panozvarwa mwana kukliniki kana kushayikwa kwemagwaro ana amai vavo hakusi pamutemo vachiti kutyora kodzero dzevana.
Yatinoti birth and death registration act mutemo unovandudza kana kuti unobvumidza kuti vanhu vatore mabirth certificates iwayo yatataura nawo une zvaunotaura pane pano neapo pari kuda kuti pagadziriswe paenderane nebumbiro remutemo. Kumwe kwacho kugadzirisa ndekwekuti utauri zvakanyanya kuti mwana ngaave achinyoreswa kwaakazvarirwa kana kuti kwaanenge akawanika mwana angori nekodzero idzosi mungave muZimbabwe.
Muzvari Govat vanoti pamutemo registrar general ane kodzero yekupa mwana gwaro rekuzvarwa asina mamwe magwaro sezvo dare repamusoro kana kuti high court richitorwa semubereki mukuru wekutanga wemwana. Vanhu vari kudawo kutora zvitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota vari kunzi vaende kumahofisi anotorwa zvitupa muchinhoi sezvo vari kufambira vanhu ava vanenge vasina michina yekutora mifananidzo inoiswa pazvitupa. Chirongwa chekupa vanhu magwaro ekuzvarwa nezvitupa chakatanga musi wa1 kubvumbi uye chichapera musi wa30 gunyana. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemudzimai wavo amai Jill Biden nhasi vange vachifadza vana vadiki pamutambo weEaster Egg Roll kumuzinda wavo weWhite House muWashington DC. Vana nevabereki zviuru makumi matatu vari kutarisirwa nhasi wose kuenda kuWhite House. Mutambo wekufadza vana uyu hauna kuitwa makore maviri adarika nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Ukraine inoti vanhu vanomwe vafa nhasi mushure mekunge Russia yabomba guta reLviv. Russia yange ichibomba nzvimbo dzinogara mauto. Kune mamwe matunhu, urongwa hwekuedza kuti vanhuwo zvavo vabuditswe munzvimbo dzine hondo watadza kubudirira nekuda kwehondo kunyangwe paimbenge pabvumiranwa kuti vabude. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vapomera Russia mhosva yekuda kuchichidzira vanhuwo zvavo munyika iyi nekurwisa misha yavo. Russia iyo yave pedyo nekutora donho reMariupol rose, asi ichiri kurwiswa zvakasimba nemauto emuUkraine ayo ari kukurudzira kukanda zvombo pasi patsvimbo yeZasvotal. Apo chirwere cheCovid-19 chodzoka zvine mutsindo zvikuru kunyika dzakabudirira, pane tumwe tumhando techirwere ichi, Botswana iri kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika kuti zvibayiwe nhomba yeCovid-19 kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere ichi munyika iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Sangano World Health Organization kana kuti WHO rinoti riri kushanda neBotswana, South Africa neBritain kuongorora tumwe tumhando tutsva tweCovid-19 twakunyuka uye twakaonekwa munyika idzi. Botswana neSouth Africa dziri kuongorora tumhando tunonzi Omicron BA4 neBA5 kuti Britain kamhando kari kuongororwa kanonzi XE. Izvi zviri kuuya apo kunyika dzakaita seAmerica, Britain neChina dziri kutatarika kurwisana nekupararira kwechirwere ichi. Izvi zviri kupa kuti nyika dzakaita seZimbabwe neBotswana dzikurudzire vanhu kuti vabayiwe nhomba yeCovid-19. Nyanzvi munyaya dzezvirwere zvekutapurirana muzvinafundo Davidson Sangweme vanodzidzisa paUniversity of North Georgia muAmerica vanoti sezvo COVID-19 iri virus inopota ichichinja-chinja.
Chinoitika ndechekuti mwoyo wacho pakati uyu unonzi RNA, which is the genetic information. Normally mumacells iDNA, but muvirus iRNA kana kuti ribonucleic acid, kana deoxyribonucleic acid. Saka RNA panoresho wakakawanda kana ichigadziro. Saka mamistakes iwawo ndo anoita kuti chinokonzera chirwere ichi chishanduke shanduke. Saka kushanduka kwacho imwe nguva chinoshanduka chonyanya kutirwadza kana kuti chorwadza zvishoma, kana chonyanya kupararira kana kuchopararira zvishoma. Saka chinenge chaguna kupararira zvakanyanya ndicho chinonyanya kubatira, nokuti ndicho chiri nyore kutapurirana. Zvakare kana ichocho chiricho chinorwarisa sezvazvakaita Delta variant, ndicho chinoitawo kuti vanhu vakawanda vafe kana kurwara zvakanyanya. Asi chinhu chikuru ndechekuti denda iri mushonga mukuru kubayiwa nhomba. Kuvhunduka nokudidi hazvina zvikuru zvazvinokona kutibatsira, asi kutongotora matano anoita kuti tirarame ndozvatinofanira kuita nemhuri dzedu.
Nyika dzakaita seNigeria, South Africa nedzimwe dzakawanda dzakamanikidzwa kuparadza nhomba dzainge dzisina kushandiswa nekuda kwekuzengurirwa kwevanhu kubayiwa uku. Botswana iri kutyirawo kuti vanhu vakasabayiwa ichapedzisira irasawo nhomba dzakawanda. Mukuru mubazi rezveutano muBotswana vaBrian Lekoko vanoti kusaenda kunobayiwa nhomba kuri kuitwa nezvimwe zvizvarwa zvekune dzimwe nyika kunogona kuvhiringidza urongwa hwekubaya vanhu muBotswana, uye nyika icharasikirwa nemari yakawanda kana ikasashandisa nhomba dzainenge yatenga.
Tota runari lebalephata la botogo le boitekanelo
vanhu vose vanogara muBotswana kunyanya zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika vari kukurudzirwa kubayiwa nhomba inodzivirira COVID-19. Botswana icharasikirwa nemari yakawanda kwazvo kana vasina kubayiwa, sezvo majekiseni aya achitengwa nemari iri pamusoro kwazvo.
Bazi rezveutano muBotswana rakazivisa kuti kune majekiseni zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe kana kuti 29,000 eAstraZeneca akasvika pakusakwanisa kuti ashandiswe sezvo nguva yacho yange yadarika. Mashoko avari koko atsinirwa namuzvare vasekwa Mutuaing, avo vanoshanda semukuru mubazi rezveutano hweruzhinji vachitiongorora yakaitwa nebazi ravo inoratidza kuti vamwe vabva kure vakabayiwa kamwe chete ndokuenda zvachose.
Ngatiendei kunobayiwa nhomba inodzivirira COVID-19 neuwandu hwedu. Kune vakatora jekiseni rekutanga ndokuita kwakaenda imbwa ndiko kwakaenda tsuro vachiti vari kutya kuzobatwa nemapurisa, asi hakuna zvakadaro. Endai kunotora majekiseni enyu nokuti hapana anobata umwe.
VaTalent Severa avo vanogara mumusha weTatside uyo uri pedyo neguta reFrancistown muBotswana vatenda kuti pane vakawanda vari kuzengurira.
Panobayiwa nhomba anozvibvunzwa, anosvika achibvunzwa kunzi mune pasipoti here, zita rako unonzani. Saka vanhu vazhinji vanongotya kuti maybe vakada kuenda kunobayiwa ndopavachabva vabatsirwa vodhipotewa. Saka ndonyaya iri kuitika iyoyi.
Zvichakadaro, bazi rezveutano muZimbabwe rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 5463. Vanhu gumi nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi. Bazi rezveutano muZimbabwe rinoti rinoda kubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana nhomba yekudzivirira COVID-19 pakupera kwemwedzi wachikunguru. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vanhu vakawanda munyika vari kufara nekubudirira kwakaita chikwata chemaunder 23 Junior Sables Rugby kuenda kuWorld Cup Rugby Junior Trophy mushure mekusimudza mukombe we-2022 Rugby Africa Bathurst Trophy nezuro kuKenya. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe yakarwa Namibia 1914 mumutambo wakatambirwa munyao National Stadium kuKenya. Zimbabwe yave kunobatana nezvimwe zvikwata zvisere zvinorura pasi rese muna 2023. Mumwe muteveri wemutambo weragbi vaEdmagamandishe vanoti vana ava vanofarira kutendwa nekusimudzira kwavakaita mureza wenyika yeZimbabwe.
Iteji toda kutoti vatotendwa kubva kuna president ne anything in kind. Mari is not everything.
The International Rugby Board kana kuti IRB havasati vazivisa kuti makwikwi aya achaitirwa kupi. Makundano eJunior Rugby World Trophy akapedzisira kuitwa muna 2019 ndokumhomiswa kuchitsvira. Mukombe uyu wakatorwa kuitwa. Tombotarisa mutambo wecricket. Makundano ezvikwata gumi ecricket National Premier League ayo aifanira kutanga nezuro ambomiswa. Mutauriri weZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga vanoti mitambo iyi yave kuzotanga svondo rinouya nemhaka yezviminga mupinyi zvavasangana nazvo izvo vasina kuda kutaura. VaMajonga vanoti sangano ravo richaburitsa mibatanidzwa yezvikwata mazuva anotevera vaona kuti zvinhu zvakamira sei. Makore matatu apfuura mitambo yecricket yanga ichitambwa nekumiswa nemhaka yechirwere cheCovid-19. Munhabvu Highlanders yasimudza mukombe weIndependence Trophy mushure mekurova Dynamos 1-0 Mbapa Field Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nezvemhemberero dzezuva rekuwana kuzvitonga kuzere. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutitumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera kuStudio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 shortwave. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 @voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.